Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 12/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Mukaenda pa Facebook page yedu yeDOA Shona, munokwanisa kuona chirongwa ichi live izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba reHeroes Day. National Peace and Reconciliation Commission inokurudzira bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti riratidzire murunyararo. Chichwanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemitoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi kuNational Heroes Eka, Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba. Vanhu vachipiwa mukana wekurangarira nekukudza avo vakazvipira kusunungura nyika uye naavo vakaishandira nemoyo wose. Dangandira regore rino, lest we forget, rinokurudzira vanhu kuti vasakanganwa zvakaitwa nemagamba. Mangwana kuNational Sports Stadium, pasi pedangandira rinoti ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development, nyika ichapemberera zuva remauto. Gweta uye vari nyanzvi mune zvematongero enyika vatapiwa kapurura vanoti kunyangwa hazvo bato reZANU-PF pamwe chete nehurumende rakasvibisa kugamba uye vachituma mauto kunetsana nevanhu pachinhambo chekuvabatsira, mazuva maviri aya mazuva anokosha zvikuru. Tabata vakapurura kuti tinzwe maonero avo.
Zuva reHeroes Day izuva ratinokoshesa tese, because kuti tisvike paindependence yatinayo iye zvino, kusvipira kwakaita vanhu ivava magamba edu akatisiyana. Saka tinovayeukawo zuva ranhasi tichiyeukawo basa ravakaita kuti vasunungure nyika.
Kwemakore mazhinji vanhu vakawanda vanga vachiratidza kusafara nemasarudzirwo anoitwa magamba. Munofunga kuti izvi zvinokanganisa here magamba aya nezuva iri ratinofanira kuvarangarira?
Iya, zvinokanganisa chimiro chemagamba pakuti pane vamwe vanhu vakarwa vakaiva vakuruwo pakurwa kwatakaita. Handizvireve kuti munhu wese anofanira unovigwa pairoseka, asi pane vashoma vakuru vakuru vacho vakafira nyika, pane vamwe vasipo ipapa vaifanira kunge varipo. Kuzotiwo vamwe vakangoratidzikawo kunge vakangoratidza mazviso zvavo nguva diki diki ndibva vatoiswa magamba. Ndopasemuenzaniso, hamungatore munhu anenge bhodha gezi mumutigamba muchisiya vamwe vanhu vakuru vakuru vakarwira hondo chaizvo chaizvo kunyatsorwa. Nokuti kurwa hondo kwekubata pfuti muchisunungura nyika kwakasiyana nekunzi munhu akarwa hondo zvekurova vanhu kuti vavhotere musangano. Zvinhu zviviri zvakatosiyana. Saka munhu anenge bhodha gezi munzwa kuti hiro, asi pane vamwe vanhu vanotokodzera kuita magamba vasipo. Saka zvinopesanisa mafambiro anoita zvinhu ipapo.
Sokuona kwenyu imimi, munofunga kuti vanhu vanofungei nenyaya yeHeroes Day?
Vanhu vanoramba vachiri pembe dzavo sezuva rekungoti magamba ese akati rwira akashinga kuita basa iri, uyezve zvanga zvisiri nyore. Asi kungoti pakupera kwezuva vanhu vanozongoti tinongoyeuka magamba, nyangwe vasipo vacho even varipo vacho. Nokuti kutongovaipo kuHeroseka kwacho dzimwe nguva mazuvano zvaanenge zvaakutongoto zvinenge zvine mutauro mukati. Saka kunzi gamba zvirovoti kuwanikwauri pachindima ichocho chekungonzi ndo pacho pane magamba. Iye zvino nekuti zvasanganiswa vakanaka nevasina kunaka, hauchaziva kuti mutano ndoupi.
Pane rimwe pepanhau muZimbabwe rakabudisa nyaya yekuti vamugabe vakatanga nyaya iyoyi yemahero neHeroes Eka vanoita sekuti vakaratidza kuti havangade kuenda kunoradzikwa paHeroes Eka. Munofungei nazvezvi?
Izvozvo zvinoratidza kuti munhu une nguva aita zvinhu zvisingaenderani neni zvaunenge uchimboparidza nokuti ndovakavakisa musha uyu vakatozvipirawo grave number one ndeyavo grave number two yanga iri yadzimai vavo Sali mudzimai wekutanga saka ivo vozodhinadza havadi kunovigwa kumusha wavakavakisa unovakire imba yavasingadi kugara nokuti vakatodaro ivo varitoriwo vevanhu varinzi vacho ndomagamba makuruwo ranikwa vachiti hauchada kuita izvozvo tiroti pane zvimwe zvinhu zvavakaita papo zvisingavasiri kufarira kana kuti vari kuda kuedza kuratidza kuti havasi kuda kuti funeral yavo iitwe nemunhu wavasingafariri ndofunga ndozvavari kuda kuedza kutaura asi hazviite paukuru hwavo nokuti ndovakavakisa musha uyu vanofanira kuvigwa ipapo
nyanzvi mune zvamatongerwo enyika vatatuwa kapurura vari parunhare kuOregon nestudio 7 Commission inoona nezverunyararo pamwe nokupodza maronda yeNational Peace and Reconciliation Commission yaburitsa mashoko ari kukurudzira bato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti rione kuti nhengo dzaro dziri kuronga kuratidzira nemusi wa16 mwedzi uno dzaratidzira murunyararo Commission iyi iri kukurudzirawo vechidiki veZANU PF kuti vasavhiringidza kuratidzira kwakarongwa neMDC uku zvichitevera mashoko ekuda kuvhiringidza kuratidzira uku anonzi ari kubva kune vechidiki veZANU PF ava ukuwo gurukota mukati nenyika vaKen Matema vanonzi vari kuyambirawo kuti hurumende yave neruzivo rwekuti kuratidzira kwakarongwa neMDC kune zvematongerwo enyika kwakanangana nekukonzera mhirizhonga munyika tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa Dr. Pedisai Rwanya
gwaro iriro takanoona rakabuda rezuro but gwaro iriro richibuda pane rimwe gwaro riri kutenderera pamasaisai ranyorwa nefumasei ravari kutaura vachiira vanhu vachiratidza kuti vanoda kubvana musangano unoitwa musi wa16 august vachitaura kuti pane plani yekuda kukonzeresa mhirizhonga ranyorwa naminista of home affairs vaKen Matema rinobudisa zviri kutaurwa nanamutoda deputy minister kuti kana vanhu vakaenda kudemonstration kuchatwa violence in that context isisi tinotaura kuti ziri kutaurwa neNational Reconciliation Committee mashoko akanaka mashoko anokurudzirwa vanhu vese vanoda kutarisira vanofanira kutarisira murunyararo vanofanira kutarisira vachiremekedza kodzero dzevamwe vanofanira kuratidza vachiremekedza propati asi chatinofanira kuziva ndechekuti basa relaw and order zvese tataura kuti macitizens ane responsibility yekugadzirisa yekuti mungamiri ndorunyararo rinoitwa nezimbabwe republic police the role of any government anywhere is to protect the rights of its own citizens and not to harm them. Once a government fails to protect the rights of its own citizens, says not our Nebimbura Romkemo, Constitution Yenika, Urmede, in a national legitimacy. Saka, yes, our National Reconciliation Committee, Shakanaka, it is no good Zira, the MPC, Varkuda, Kita, Machiao, Kutivate Machiao, Munyararo, as no good Zakunyanya, Zami. Kuti zano ainga ikisa zarayo yotaeka ndiyo ya manifest ya kraki yatinayo ende ya manifest ya kraki yatinayo noumbavha huri kunyika huri kuonekwa kuna nanasa huri kuonekwa kuna nazinara huri kuonekwa mumaparasetas egavhenmendi ese huri kuonekwa nekuna nazesa hazvigoni kuti macitizens agare akanyarara nekuti anonzi kana akaita izvi muchata mhirizhonga
asi tingaona here mapato ari kutaurwa necommission aya achitambirawo kurudzira yekuti zviitwe murunyararo
MDC yakaita mademonstrations akawandisa murunyararo chiri mukatara paelection paya pavakamacha Zimbabwe Electoral Commission yaita zvinhu zvai zvese murunyararo patanama munharohwa kana munhapfuwa pese pese mukatara muna 1 august pakavhurwa vanhu demonstration yakapidzirwa nemauto nemapurisa zviri mucommission report yamushande mukoma president wesouth africa kuti zvakaitwa nemauto zvakaitwa nemapurisa mukatarira 1 january yanga isiri MDC yakashedzera mukanganoto nhoroondo yeMDC inhoroondo yekurwisa utsanyiriro inhoroondo yekumwisa mhirizhonga
atsika Dr. Rwanya takaonawo mhirizhonga yakaitika musi wa1 august gore rapera nezvakaitika muna january gore rino zvichizongopomerwa kuMDC kuti ndo yakakonzeresa mhirizhonga iyi
aiwa patiri ichezvinezvi nyika yedu yakamira parumanhanzombe wana afani kutika kutari za kutika ina umbila shakana kia kuru kutu wana mkoma wana chongo kara wana ziapa pamoyo wana hepe chikepu wana wangomu wana wa mangena wana wa luka watu masuku waka atika jaiku wana zimiti jaiku wana marikiki mkazi Zimbabwe inga wana mkumbunuti freedom is never voluntarily given by the oppressor but the oppressed must demand it and demand it peacefully mnopana kuziwati Zimbabwe is born out of struggle. Aiki nika ya kango ya from nowhere. Saka lana ya Zimbabwe wale noro hondo. Yoku mira pa chopati. Yoku mira kumia ngezu zaka umati. Wachika ura chopati wa tigati.
Dr. Pesa Ruhanya, Vari Parunare, South Africa, ni Studio 7.
Tombo tarisa shuruma de panau anasi.
Mudaily News gurukota rezvemari va Ntuli Nuve vanozivisa nezvemakambani gumi nematatu avanoti hachabhadhariswa michero yekupinza zvinhu munyika. Mudaily News mekare munyori weguta reHarare vaHosaya Chisango vanoti vapa makereke ari panzvimbo dzemumakanzuru kusvika musi wa30 Gunyana kuti vabhadhara zvikwereti zvavo vachiti kana vasina kubhadhara vachabviswa panzvimbo idzi. Muherald mune nyaya yechikumbiro chinobva kumashonaland west chinoti amai Priska Mpfumira vabviswe muparamende. Munewsday mune nyaya pamusoro pevaimbo vemutungamiriri wechipangano vajim Kunaka vanonzi vakabirwa nevanhu vana panosangana Seke Road namasocha of way vakatorerwa mari inoita zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica. Muchikamu chino chinopa vatereri ve Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndinonetseka nenyaya yevanoisa nepepo. Vanozvitaura vanozviti ivo vakahwina maelection. So kuhwina kwavakaita maelection ngavachigadzirira zvinhu toni. Ndidi ndozvinoita kavanhu vakahwina vanonge vachinjisa kazvinhu. Zvino vanoramba vakungopandukira vanhu kuti ye mukaita demo nouya masoja ye muda kupandukira hurumende. Iyo haina kupandukira hurumende yamukabe vakagonere ndokugonere kwavakaita ikoko. Ari kuti daro somhani tiri kutambura tiri musango isusu but vakuda kutoti wadzisa manje vachitaura zvinhu zvisina basa. Hapana zvavari kugadzira apa vese pati yese yezanup f inofanira kutobviswa ivharwe. Hatichamboda kunzwa chinhu chinonzi zanup f. Munhu wese anoshanda muzanup f imbavha. Munhu wese anoshanda muzanup f anoba. Hapana chavanogadzira vanhu ivavo. Vese panguva yamukabirire vanhu ivavo vaishanda. Saka chakachinja chii ipapo? Chakachinja chii? Inongonzi zano. Mukabe paanga aripo yainguri zano. Izvozvi inongori zano. Chavachinja chii? Vaishanda varipo. Satidaro matenda zvangu mukandipurayira audio.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Ini ndoda kutaura nenhaurwa yava mutodi iyo yavari kutaura yekuda kuchiridzira vana veZimbabwe kuti ndavarege kuita mademo. Ivo vari kuguta kunyika kumba kwavo, vari kuguta kugoda kurapidza vamwe vanhu kuita mademo chiruzivo. Hapana munhu ane mvumo yekurapidza kuitwa demo. Vanhu ndavaratidziri. Vanhu vakuwara nenzara, vanhu vakuwara. Saka vanhu vanofanira kunge vachiratidzira kuti vanhu vavanzwa. Kwete zvavo zvekuda kuchiridzira vanhu tinotenda.
Handi murambi uyu tabvawo pasvondo apa mazuva sei yanga iri sesvondo. Haa vakomana vezano dzingai maimufumira ava mubva mazopedzisawo navamunangagwa. Muvadzinge haa muvadzingire kurohwa muvadzinge chaiko chaiko zvava vakamboitwa navamugabe zviya. Vamunyika yedu ingaita bhoko ndatenda.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7. Ini ndinoitwa Hudson Mulambo. Ndinoda kutaura nenyaya yekuratidzira kuri kuitwa nevana veZimbabwe. Ikodzero dzevanhu kuti vana veZimbabwe varatidzire kana vasingafari nezvinenge zvichiitwa yehurumende. Saka zvinondishamisa kuti hurumende inoda kusunga vanenge vachiratidzira kana kuti kurambidza vanenge vachida kuratidzira mushure mekunge vaita kutaura zvavasingafari nazvo. Zvinondishamisa ini nokuti zviri mumbeo remutemo kuti kana vana veZimbabwe vasingafari nezviri kuitwa nehurumende vasaratidzira. Saka handizivi kuti vana veZimbabwe vochemera papi, vonzika sei kuti havasi kufara nezvirikuitwa nehurumende. Ikodzero yavo yokuti vataure nezvirikuitwa nehurumende, kuti hurumende igone kugadzirisa matano, igone kutora, igone kunzwa zviri kutaurwa nevana veZimbabwe. Vanganzwa sei zviri kuitwa nevana veZimbabwe kana vana veZimbabwe vasingaratidziri? Kune dzimwe nyika vanoratidzira vachiputsa mabhiriji, vachivhara marodhi, vachiita sei, asi hurumende haimbotore matanho ekuti anzi tinosunga vanhu kana vachinge varatidzira. Vanotora matanho ekuti kana vana venyika iyoyo vachinge varatidzira, vanobva vagadzisa zvunhu nguva ichipo, zvisinei nekuti vaputsa mabhiriji, vavhara rodhi, vaputsa mashopu, vaita sei. Tinotenda hangu.
Ya, ini ndinoti mangwanani mangwanani pastudio 7 vatungamiriri vestudio 7 ziitandoitwa mawire ndiri papitori apa. Ini zvangu ndoda kutaura nawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Haa, zvinhu zvaminama varume, zvinhu zvaminama. Handizivi kuti vanhu vakarasanai nezvemutodi kana vachikurudzira kutambura kwevanhu, hatizotaonekwa zvirevei. Vanhu vasina pfungwa, vasina kana njere, kuti vanhu vari kutambudzika, vabereki vedu vari kutambudzika, pamwe nesuwo vanhu vechidiki tikutambudzika, asi munhu wanhu vachakurudzira zano uyeye zano zvazoda izvo zvisina kana nematuru. Kureva kushaiwa, kutaridza kushaiwa njere zvachese kuva munhu asingazivi zvaanoita. But tinoti vakuru vakati mugaro mwena kwamutezo vanoguma pamberi patakananga panyika, munyika tiri kuitora izimachinja. Hamene kuti vachapinda pai? Sechipiri zvamuitazaurikuti magamba yakanaka chose kuno vakabvawo hondo vane chiri chekuti vanhu vasungunuke. Asi tiri kuona kuti nanhasi kubva pakatogwa nyika 1980 hapana kugara pasungwa vanhu. Vanhu vari kumbunyikidzwa, konzero dzavo vari kuurawa, vari kurohwa, vari kunyangariswa. Vanoita zamhara vakanyangariswa, nanhasi vasikaa kuti vari papi, kusanganisira nevamwe vanongorova vasina kana mhaka nevanhu vezanupf. Panyaya yechaidzamhara apa ndivangobata mukomana mukuru iye Mnangagwa ndiwo unoziva. Vakangomubata vakanyatso kumubvunza vanotinotaura zviripo, musambonerera mugabe kuti yeye mukomana iyeye uripo iyoyo karwire, ndiwo unoziva kuti taidzamhara uri papi. Matenda.
Aiwa, angari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Titumirei pfungwa dzenyu, mazwi pamwe chete namameseji paFacebook pamusoro peDefense Forces Day, tinzwe kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Umwe wezvemitambo wekuAmerica kumitambo yePan American kuPeru, Res Imboden, anoti haazvishori kuti akapfugama pachinhambo chekumira apo kambo keAmerica kakange kachimbwa. Gwen Berry wekuAmericavo akasimudza chibhakera apo rumbo rweAmerica rwakange ruchimbwa. Vaviri ava vanoti vari kuratidzira kutsutsumwa pamusoro perusarura rwemarudzi ruri kuitwa muAmerica. Masangano ekuFrance maviri anobatsira vanhu abudisa vapoteri makumi masere neumwe kubva mugungwa reMediterranean. Vapoteri vaburitswa muvura kubva musi wechishanu kusvika pamazana asvika pamazana maviri ane gumi neumwe, vazhinji vavo vachibva kuSudan. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Muzvina bhizinisi vaJeffrey Epstein vakazviurayira mujere nemusi wenyugovera vakamirira kutongwa nenyaya yekuitisa vanasikana vechidiki mabasa epabonde. VaEpstein vakambotongwa nenyaya idzi, asi mutongo wavakapiwa hauna kuvagarisa mujere, izvo zvakakonzera kuti vamwe vevasikana vakanga vambova mhangarira vamutsidzire nyaya iyi zvekare. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vaKelvin Manduna vaudza Studio 7 kuti nyaya yavaEpstein haisi kuzopera nekufa kwavo, nekuti munyaya iyi mune mazita evanhu vakuru vangangopomerwawo mhosva yokushandisa vanasikana vari pasi pezero kuita zvepabonde.
Epstein munhu aive billionaire pamari, akaita mari yake from financial service, and munhu aive vatinoti socialite, aishamwaridzana nemapolitician akawanda nemabusinessmen, including president aripo yezvino, dzaive shamwari dzake. Vakaita sava Clinton vaive president kudhara, nevamwe vakuru vekumapati vaya aripo vaive shamwari dzake. Pane magavhena masenata akati kuti aive mabhuru ake, asi zvino ndikati ruzhinji rwuri kuramba kuti vaitombomuziva. Asi maemail aripo netsamba dziripo nemawitness zviri pachena pamusoro nemwana waQueen Elizabeth, Prince Andrew, ndivo vamwe vaivewo mabhuru ake. So aive munhu ari connected. He was 66 years old.
Mataura kuti vamwe vava kuramba kuti vanga vachifambidzana naye. Chii chakaitika apa? Sei vava kuramba?
Ari kuparirwa mhosva yekuti vaita mabiko nekufambidzana nevana vari under age. Saka vauya izvino vana vaya vamwe vakura vari kumuaccusa kuti vamwe aivaita yavanoti sexual misconduct. Vamwe achiti aivaitisa zveuprostitution, zveupambi, achivapambisa kumabhuru ake, including mapoliticians, mamwe masenata, mamwe magavhena akaretire vari kunzi ndo vaipambisirwa vasikana ivavo vachiri vadiki. Vese vari kuramba mhosva panyaya idzi, asi azofa yeEpstein wacho asina kutongwa ndopane nyaya yacho vangada kumutonga azvisungirira mujera akafa. Saka kuti chazonzwa chokwadi hazvisina mashuwa zvasi pamunhu wacho Epstein.
Mafiro ake aya pane chatichaburiswa here kuti akafa sei?
Hazvisati zvabuda zvaapachena. Aimbonzi akawanikwa ane mavanga mutsiba anoratidza munhu akada kuzvisungirira. Asi taichiri takamirira kunzwa final verdict kuti azviuraya sei mujere imomo. I should even say kuti ndiye here azviuraya kana kuti pane munhu amuuraya. Zvese izvi hazvisati zvaapachena. Chandingati chiripo, a lot of people vari vanhu vepamusoro musoro had a lot to lose kana murume akaenda kukota akatanga kutaura zvakawandisisa. Saka ndoimwe angle yenyaya yacho iri kuita kuti nyaya yacho igare iri mumapepa.
Sei zita ravaEpstein rave kunyanya kutaurwa nezvaro iko zvinezvi? Chii chinoita kuti zita ravo rirambe richitaurwa nezvaro, uyezve kuti ivo vaitwe munhu mukuru kudari vanga asina chimiro ichi vachiri vapenyu?
I mean, chiri kunetsa ndechekuti vari kubvunza kuti ndivapi vamwe mapoliticians aaita mabasa ake wayo ari kuparirwa mhosva idzi, aiparirwa mhosva idzi. Tinotaura kwandaita pane mamwe mapoliticians makuru including president vakare vaClinton vari kunzi ndivamwewo vaifambidzana naye. Even varipo yezvino vaTrump mhosva dzaari kunzi akapara akatopara achinzi aitira kuhotera kwavaTrump kuFlorida kunonzi kuMar-a-Lago. Saka nyaya yake ikanyatsovhetwa zvikanyatsobuda pachena, zviri clear kuti pane mamwewo mapolitician ari pabasa neakaretire achatopomerwa mhosva kunzi ndivamwewo vaifamba nevana vadiki. So it's potentially explosive nyaya yake.
VaKelvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Vanoona nezvemutemo mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti kuwanikwa vasina mhosva kwakaitwa nhengo mbiri dzeparamende dzebato ravo zvinoratidza kutadza basa kwehurumende. Dare redzimhosva rakawana settlement chikwinya naLloyd Mukapiko vasina mhosva yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga, asi imwe mhosva yavakapomerwa yekuda kupindigura hurumende haisati yanzvikwa nedare redzimhosva.
Nyaya iri pamberi kunovashungurudza vanhu vasina kana mhosva yavakapara, nekuti vazhinji vari kungosungwa vachinzi vakaita incitement yekukonzeresa public violence, vakaita subversion constitutional government. Tine vana tine maMP vana Honorable Chibaya, vanhu vari kungotorwa pasina kana umbo. Saka isusuka kana ichiona kuti munhu aabatwa asina mhosva, zvinozototika haifanirwa kunge atombogara atombosungwa.
Asi vachingori parimandi nazvinoweseka,
vane imwe nyaya zvakaitika ndezvekuti incitement caused public violence ndeyavakaakwitwa, asi yekunzi vakada kuita kudzika hurumende ndeyavari kunzi vacharamba vachienda parimandi haisati yatanga kutongwa. Chero Honorable Chibaya pavakaakwitwa pane imwe nyaya vakasara vaine nodambudziko ratiri kusangana naro, kuti munhu kazhinji paanosungwa anobva abatwa nemhosva, anobva achajwa nemhosva mbiri yekunzi incitement kukonzeresa mhirizhonga yekutoda kubvisa hurumende nechisimba. Inyaya zhinji dzinowanzounzwa dziri mbiri dzakadero.
Kana takatarisa kusungwa kuri kuitwa vanhu pamwe chete nezvekutaurwa nehurumende kuti vangangounza mauto kuti azomisa kuratidzirira kuri kuda kuitwa nevanhu, munoona sezvakanaka here kuti muenderere mberi nekuratidzira uku?
Isusu tichishandisa kodzero dzedu nekuti section 59 iri pachena kuti vanhu vanobvumidzwa, nekuti tine mitemo yatakagadzira mubumbi yeguru yenyika inotipawo mukana. Saka savana veZimbabwe hatingazvizivi kuti tichaita zvinhu zvatinenge tichiona zvakakodzera, uye vanhu vari kudzudzumwa nekuti kutambura kuri kuita vanhu hakusi kwekutamba. Nekuti zvinongereza kuti hakuna magetsi, hakuna petro, vanhu mari dzavanotambira hazvisi kukwana, ngara mudzimba yazara. Saka neikonzero zvaizvozvo vanhu vanenge vachitsutsumwa kuti hazvina kufadza kuti nyika inofanira kunge yakasununguka, nyika inofanira kunge ichitongwa zvakanaka, yavhiringwa nenyaya yehozi inoita kuti vanhu vatambudzike zvakadaro. Saka isu tinoona kuti zvinenge zvakakodzera kuti vanhu vatambudzire, nekuti zvinhu zvinobvumirwa, uyezve vanenge vaine zvikonzero zvinoita vabude mudzimba nekuti havasi kufara nekushungurudzwa kwavanenge vachiita.
Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vari parunare neStudio 7. Sifas Mashakada and the Sounds of the Muddy Face ndarangarira makamba. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva remagamba reHeroes Day. National Peace and Reconciliation Commission inokurudzira bato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa kuti riratidzire murunyararo. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Tanono Kawande, tozokuonai zvekare mangwana. Thank you.